manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Maneru akandaka vatereri tinosangana zvekare maneru anasi uri musi wechipiri kukadzi 5/2019 makaterera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Kambani yava Walter Magaya inowanikwa iine mhosva yokutyora mutemo weMedicines Control Act ndokufaindiswa mazana manomwe emadhora. Vadzidzisi vakawanda muzvikoro vaterera kuridziro yekuramwa mabasa nhasi yakaitwa nemasangano anomiririra vadzidzisi. Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vemabhizinesi anobika chingwa havana chavangaite kumisa kukwira kwemutengo yechingwa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Kambani ya Prophet Walter Magaya ye Prophetic Healing Deliverance Ministries ye Aretha Medical nasi yawanikwa iine mhosva yokutyora mutemo weMedicines Control Act mushure mekunge vaMagaya vati vainge vawana mushonga unorapa HIV AIDS gore rapfuura vasina kutevedzera gwara rinodiwa nemutemo. Godin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
VaMagaya vabvuma mhosva yekambani yavo uye mutongi wedare amairumbidzai mugwagwa vati kambani iyi ibhadhare faini yemadhora mazana manomwe svondo rino risati rapera. Vasati vapa mutongo amai mugwagwa vati zvakaitwa navaMagaya zvekushambadza mushonga wayaguma zvakashata chose sezvo zvichikwanisa kukonzera dambudziko guru munyika nekuti vanhu vakawanda vari pachirongwa chemapirisi anoderedza ukasha hweHIV vanogona kurega kunwa mapirisi aya. Vatiwo mukupa mutongo uyu vatarisa kuti aka ndekekutanga kambani ichityora mutemo uyu uye kuti yakatokumbira ruregerero nekuvimbisa kutevedza mutemo weMedicines Control Act. Kunyange hazvo vabvuma mhosva yavo, vaMagaya vari kuramba vachiomesa musoro kuti mushonga wavo uyaguma wakatoongororwa kumalaboratories ekuIndia uye unoshanda sekutaura kwavo. Gweta ravaMagaya vaEverson Chatambudza varatidza dare magwaro avanoti anoratidza izvi, asi mutongi ati nyaya haisi yekuti mushonga wayaguma unoshanda here kana kuti kwete, asi kuti hapana kutevedzwa gwara sezvinodiwa pasi peMedicines Control Act. VaMagaya varamba kutaura zvakawanda pavabuda mudare vachiti zvavo zvaita. Munhu watanzi titaure naye navaMagaya pamusoro penyaya iyi aramba kutaura nesu. Munyori wenhau dzeutano uyo ange ari kutevera nyaya iyi kubvira pakusungwa kwavaMagaya, John Kasim audza Studio 7 kuti mutongo uyu unobatsira kudzivirira vaye vanoda kusautevedza zvakaitwa navaMagaya.
Mutongo wapiwa kambani yavaWalter Magaya wakanakira kunyanyanya vaye vanozviti vanorapa zvirwere zvakafanana negomarara HIV kuti vasangoite zvinhu vasingatedzere mutemo, ngavakoshese gwara rezvinofanira kuitwa mukuedza kupedza nekurapa zvirwere. Kana wawana mushonga munhu unofanira kutedzera danho rakataurwa nehurumende rekuenda kumabhodhi anoita zvekuongorora mishonga nekutaura newe hurumende kuti ukwanise kupuwa license.
Mune imwe nyaya mutevedzeri wameya vechitungwiza vaJaulani Mutunzi pamwe nemwe mugari wekuchitungwiza vaRichard Miti avo vakasungwa nemusi wemugovera vamiswa pamberi pedare ramagistrate kuchitungwiza nhasi. Vaviri ava vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga pakuratidzira kwainge kwakarongwa neZimbabwe Congress of Trade Unions masvondo maviri apfuura. Dare richapa mutongo waro mangwana kuti vaviri ava vobhadhara mari yechibatiso here kana kuti kwete, kuti nyaya yavo itongwe vachibva kumba. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Varairidzi muBulawayo vatambira zvakasiyana siyana kuri dziro yekuti varamwe mabasa, vamwe mune zvimwe zvikoro vachienda kubasa semazuva ose, ukuwo vamwe vange vari pamabasa asi vasingadzidzise. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa mune zvimwe zvikoro zviri muguta reBulawayo kusanganisira Baines Primary, McKetton Primary, Hugh Biddle Primary, Robert Treadgold Primary neEvelyn High School yaratidza kuti vadzidzisi vange vari pabasa semazuva ose vachidzidzisa vana. Asi vanoziva zviri kuitika vaudza Studio 7 kuti mune zvimwe zvikoro kunyanya zviri mumisha inogara veruzhinji sekupumula North neSouth, vana vechikoro vakawanda vadzokera kumba nekukasika sezvo vadzidzisi vange vasina kuuya kumabasa basa uya vange vauya vange vasingadzidzisi. Mukuru weProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vatakavafira zhou vaudza Studio 7 kuti kurudziro yemasangano anomirira varairidzi yekuti vadzidzisi vakande mapadza pasi yadavirwa zvine mutsindo. Vazhou vati mashoko aburitswa mumapepanhau ehurumende ekuti gurukota rezvedzidzo vapawo mavhima vakawirirana nevemasangano evadzidzisi ndeyekunyepa, vachitiwo havazi kuzodzokera kumashure kana hurumende ikasanzwa zvichemo zvavo.
About 75% yevarayiridzi avo vanosvika 125,000 havana kuenda kuzvikoro. Tinozviziva kuti kune vamwe varayiridzi vanyengereka nemashoko akataurwa nezuro na Minister of Education kuti varairidzi neministry vanga varicha agreement yokuti varairidzi vamboenda kubasa. Chokwadi chizere ndechokuti hapana chibvumirano chakaitwa na Minister of Education. Uyeze, Minister of Education haasiri employer, employer e Public Service Commission. Saka varairidzi vaneta nokunonga zvose nomuromo. Hationi pane chingava dzorera kuzvikoro kunze kwokuti hurumende yaona zvakakodzera kuti iuye neimwe offer iri nani.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rezvedzidzo panyaya iyi. Munyika mune varayiridzi vanosvika zviuru zana nemakumi maviri nezvishanu muzvikoro zveprimary nesecondary, uye pane masangano mapfumbamwe anomiririra varayiridzi kusanganisira PTUZ, Zimbabwe Teachers Union ZIMTA, pamwe neAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUZ. Vazhou vatova vari kushushikana nenyaya yekuti dzimwe nhengo dzemasangano anomirira vadzidzisi dziri kushungurudzwa, asi vati kuramwa mabasa kwavo hakuna ine zvematongerwo enyika.
Nezuro vatungamiriri vanopfuura vasere vePTUZ vakasungwa nemapurisa vachinovhunduridza kuti industrial action yakananga chii. Chatiri kutaura ndechekuti industrial action hainei nezvematongerwo enyika, ilabor dispute. Saka tiri kungoti hurumende ngaikoshese zvido zvavashandi. Vashandi havangarambi vachinhonga sose nomuromo, hurumende ichimbonyepa ichitaura zveausterity measure vangu vachinharifa, uye zvine corruption yakachekeshera.
Vamwe vabereki vataura neStudio 7 vati hurumende inofanirwa kuratidza kuti inokoshesa dzidzo nekunzwa zvichemo zvevarayiridzi. Mumwe mugari angozvidoma nezita rekuti amai Gumbo ati kuramwa mabasa kwevarayiridzi kunogona kukanganisa kuvandudzwa kwedzidzo kuri kuitika munyika. Mumwe wemubereki amai Fortune Moyo vatiwo vana vacharasikirwa nenguva yakakosha sezvakamboitika makore a2007 ne2008 apo vadzidzisi pamwe nevamwe vashandi vehurumende vaitadza kuita mabasa avo nemazvo nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi.
Tatova muna February temu yatopera, saka vakatanga strike kwazvino inenge ichipera rini. Vana vedu vanodzidza nguvai, koma fees atapatara. Next term toita sei topatarazve. Oh, na wanenga zunga kutisa. Azuiti.
Sevamu wa shandiwe mamwe mapaze urumende. Paraelizi wale nengu ya kareba. Pachichema chema nenya ya kudakwezi wa marie muhuru. Asi urumende ino simanere kutaina mari. Ndaka mirira Studio 7 Mubulawayo. Ndini Tauraishawa.
Nyanzvi dzezveupfumi dzinoti vemabhizinesi anobika chingwa havana zvavangaite kumisa kukwira kwemutengo wechingwa sezvo vachinetseka kuwana mari yekunze yokutenga zvinodiwa kugadzira chingwa. Izvi zvinotevera kukwira kwemitengo yechingwa kutanga kwesvendo rino. Sangano reBread Manufacturers Association rakazivisa kuti gorosi riri munyika ishoma uye rinobva kunze rinodhura. Mukuru we Grain Marketing Board Varoki Mutena vati avabvumidzwi nehurumende kutaura nezvekuwanikwa kwegorosi munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga we Studio 7 abata mukuru we Confederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Javangwe kuti twinze maonero avo.
Chichona edu chikukwi chango chima ndo chuchu chime chafiri hacho mazwa tiratarisa anaya. Zvinova izvo zvinova zvakodzerwa chikuru ndechekuti pane support yavaitarisira kuwana nemari yakachipa pane zvimwe zvavanoimpota zvinoenda muchingwa, nokuti muchingwa hamungoenda uende, kunoenda zvimwe zvavanoimpota zvavanoti mafensi nezvairaro zvinoita izvo maybe even about 40% of the cost of the bread zvinove zvinoitwa imomo. Izvozvo ndo zvavari vanogadza chingwa vari kuti tikasawana mari yakachipa yemalocations ya vanenge vaakuzoenda unongotsvagawo kune anenge azviunza zvinova izvo zvinenge zvaakudhura.
Saka zvamunganongedze here kuti ndizvo zviri kunyanyo konzeresa kukwira kwemitengo yechingwa ichi ndezvipi?
Pavakagara pasi mazuva akapfuura, mazuva mashoma akapfuura, vaitarisira kuti pane mari yavacha pamwe ingangokwanisira kuwanika, saka iyo haina kukwanisira kuwanika. Saka apa vakuti kuti chingwa chiwanike ndo chinenge chaakutongotizve vaakutongotenga iyoyi zvimwe zvachona zvavanoti mafetsi nezvakadaro zvinobva kune dzimwe nyika. And also varikuti chingwa chedu hachishandise witi yemuno chete, chinoshandisa vanotoblenda newiti yekunze kuti chibude chakanaka. Vanongowedza tushoma chewiti yekunze kuti ibude yakanaka.
Vamwewo vanoti dai witi yemuno yanga iri yemhando yakanaka zvichiita nani, kana kuti varimi vari kurima shoma here, munopaonawo sei?
Iyo witiwo yatikaita muno mudoko yainzi rinongokwana mabhimbe dzemitatu zvakadaro, saka ina kunyanyowana.
Saka zvamungati ndizvo zvingada kunzi zviitwe kuti matambudziko ayagadziriswe ndezvipi?
Kuru ndechekuti tinoti tistabilize economy, ndechekuti tikwanise kuproduce zvinhu zvedu tiri muno, tironganye pachedu toproducea witi yedu yakawanda, toproducea yeast yedu, mafetsi waya avanoimpota aitombogadzirwa munoku. Saka tikaimpota zvakawanda zvinopinda muchingwa, nyika inozviona iyo ichiita se ichirasikirwa, ichifanira kutsvaga mari yakawanda kuti zvinhuizvo zviwanike.
Avo vanga vari mukuru weConfederation of Zimbabwe Industries vaSifelani Javangwe vachitaura naEvans Zininga weStudio 7 vari parunhare vari muHarare. Sangano rinomirira madzimai munyaya dzezveupfumi reEconomic Justice for Women Project rinotiwo kukwira kwemutengo yechingwa munyika kwavashayisa hope sezvo madzimai ari iwo vanotarisana nemhuri mudzimba mazuva ose. Evans Zininga aita hurukuro nemukuru wesangano iri muzvare Margaret Masamvi kuti tunzwe pavamire.
Ichokwadi Evans, dambudziko iri dambudziko riri kubata munhukadzi zvakanyanyisa kudarika vamwe vanhu vose, nekuti tinoziva kuti mukugara kwedu tinoziva kuti mudzimai ndiye munhu anochengeta nekutarisa mhuri zuva nezuva, kuti vana kana kuchikoro vatakura chii, kuti vana kana kuchikoro kwacho vaenda nei, vachazonotorwa nei. Saka kana tichitaura nyaya yekukwira kwechingwa tokutotarisa nyaya inonyanyisa kutobata munhukadzi, zvinhu hazvisi nyore panguva inoyi, zvinhu zvakaoma.
Munoona here sekuti Zimbabwe nyika ichawana kugadzikana munguva pfupi iri kutevera.
Nematarisiro andakazviita ini nemaziso angu semunhuwo zvake uye nemaziso angu semunhukadzi. Ndingangoti kana tisati tasvika mukutaura chokwadi nemukuonesana chokwadi, zvinazvina kugadzikana kwazvichaita mumazuva mashoma ari kuteera, Ivan, sezvamuri kutaura. Panoda kuti tibudirane pachena uye panoda hurukuro dzisina wadzinosiya muhurukuro idzi, senge dzekugoverana kweupfumi hwenyika. Kana tikange tati tiri kuda kuti tiite kuti zvinhu zvipavire avo vemabhizimusi vanouya vachibva kunze vari kutsvaga mari, zvoomera mugari asina chimwe chinhu, mamwe mararamiro anga achiwana ngaine musika wake waakapazirwa haasisina imwe source of income. Ndiri kuona sekuti zvinhu nyange zvikanzi zvashanduka at a macro level, munhu muzimbabwe nari ordinary anenge inini acharamba achingoshungurudzika chete, zvinhu zvicharamba zvakangooma.
Avo vange vari mukuru weEconomic Justice for Women Project, Muzvare Margaret Masamvi, vachitaura naEvans Zininga vari parunhare vari muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Pamusangano wekuzeya nyaya dzemigodhi muAfrica uri kuitwa kuCape Town kuSouth Africa, mutungamiri weGhana Vanana Akufo-Addo vakurudzira mushandira pamwe kumakambani anoita zvemigodhi muAfrica yose kuitira kuti Africa ibudirire. Vaimbi vechidiki vakawanda avo vakasarudzwa mumakwikwi aive nemusindo vachange vachishanda nenyanzvi mukutsitiswa kwenziyo dzinobata gutsa ruzhinji pamwe nekuita zvematongerwo enyika pamberi pesarudzo dzichaitwa musi wa 16 kukadzi. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kutaura nhasi manheru kechipiri muurongwa hwavo hweState of the Union kumatare eParamende, panguva iyo dare reCongress rino vemarudzi vashoma uye vanhukadzi vakati wandei. Vechidiki mubato reZANU-PF vari kukurudzira veruzhinji kuti vatsungirire mumatambudziko akatarisana nenyika, vachiti vane chivimbo chekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vachagadzirisa zvinhu zviri kunetsa munyika. Rutende Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nevatapi venhau muHarare, vechidiki vebato reZANU-PF vati vawirirana kuti mutungamiriri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana. Mumwe wevechidiki ava, Muzvare Yeukai Simba Negavi, vati vanonzwisisa kutambura kuri kuita veruzhinji nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu munyaya dzezveupfumi. Muzvare Simba Negavi vati vaMnangagwa vanofanirwa kupiwa mukana wokurwisa uori, kutsvaga mari dzekunze pamwe nekugadzirisa matambudziko ari kusangana neveruzhinji muupenyu hwavo.
Tinonzwisisa kutambudzika kuri kuitika vanhu vemuno muZimbabwe zvichikonzerwa neikonomi yedu yanga isina kumira zvakanaka, asi tinokurumidzira kuti tive nemwoyo murefu, tipe purezidendi vedu mukana wekuti vaite re-engagement sekutaura kwavakaita mazuva atikanga tiita sarudzo, vaite fight corruption. Zvinova izvo zvimwe zvezvinhu zviri kushandiswa napurezidendi vedu kurwisa machallenges atinawo akanangana neikonomi yedu. Ngatishingei timire napurezidendi vedu, tisadzokera kumashure.
Muzvare Simba Negavi vati vose vechidiki vari kushora zvikuru nekwavanoti kushandiswa kwevechidiki mukuratidzira kwakaita munandira. Zvichakadaro, rimwe sangano rinozviti Citizens Forum rinoti ranyora tsamba dzenyunyuto kumasangano akazvimiririra avanoti akabatsira mukurongwa kwokuratidzira kwakaitwa mwedzi wapera. Vachitaura nevatori venhau, mukuru wesangano iri vaAlex Gakanje vati masangano aya akapeshedzera mirishonga uye vachafarisa. Mamwe masangano adomwa ne Citizens Forum anosanganisira Crisis in Zimbabwe Coalition, Law Society of Zimbabwe, Zimbabwe Lawyers for Human Rights nemizinda yeAmerica neBritain.
Masangano akazvimirira atapetishena anosanganisira rinonzi Crisis in Zimbabwe Coalition, rekuti muchinzwa zita racho haritowirira nerunyararo. Saka vanhu vanorarama nemhirizhonga tanyorera inonzi Zimbabwe Lawyers for Human Rights, aya magweta anotiwa anochengetedza kodzero dzevanhu. Tavanyorera tichiti kosei mazuva maviri tisati tasvika pazuva remhirizhonga, vakanyora meseji yavakataura kuti munhu wese usatye, tichakupa gweta pachena. Izvi tiri kuti ndizvo zvakakonzeresa kuti vamwe vanhu vave nezvivindi zvekupinda mumastreets mumigwagwa vachiputsa zvitoro zvevanhu vachiziva kuti tine magweta emahara.
Asiwo mukuru weplatform for youth development inova nhengo yeCrisis in Zimbabwe Coalition vaClavis Maduku vashora zvikuru Citizens Forum vachiti kuchitsvidzirana kunodzorera nyika shure. VaMaduku vatiwo vese vane mwoyo wekuda kuona kubudirira kwenyika vari kukurudzira nhaurirano izvo zviri kuitwa nemasangano avanodyidzana nawo.
Panguva yatiri Zimbabwe iri panguva yakaoma, munyika mune bopoto, munyika mune mapisha-pisha, munyika mune kusawirana kwakati kuti zvekuti vanoda kuti nyika ienderere mberi vari kudaidzira dai vanhu vataurirana nhaurirano yotaurwa kuti tichiita tiri kutaurirana nezvazvo in terms yekuti totangira papi tichienda kupi. Saka nguva ine ndekuti kana pane zviri zvakaitika kunyanya pakaita shutdown, zvakaona zvakaitika pakaita maproperties akapwanyika and so forth, there's a lot of damage. Zvakapinda kunaka nezvekuti vanhu ngavagare pasi votaurirana. Civic society ine maonero akasiyana-siyana. Chine chakanaka nechekuti vanhu vanodaidzana vogara pasi. Mathreats anoita kuti bopoto racho rirambe richienderera mberi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reBritain neAmerica pamusoro pemashoko eCitizens Forum. Nyika mbiri idzi dzakabuda pachena dzichishora mabatirwo akaitwa mirishonga nemauto nemapurisa. Vanhu vanodarika 10 nevashanu vakapfurwa vakafa uye vanhu vanodarika makumi manomwe vakarapwa maronda akakonzerwa nemabara epfuti. Hurumende yeZANU-PF iri kupomera MDC inotungamirwa navaNelson Chamisa mhosva yekuronga mirishonga. Asi MDC inoti haisiyo yakaronga kuratidzira uku uye zviri kuitwa nehurumende zvakafanana nekutsvaga uta mugate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Hurumende yeBritain inoti ichawedzera mazita ezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe pavanhu vakatemera zvirango zvichitevera zvakaitwa nehurumende yeZimbabwe mushure mokuratidzira kwakaitwa nevanhu masvondo maviri apfuura. Vachipa humbowo pamberi pekomiti yeparamende yange ichinzwa humbowo kubva kuvanhu pamusoro pezviri kuitika muZimbabwe, gurukota rinoona nezveAfrica muhurumende yeBritain amai Harriet Baldwin vati pari zvino Britain haichatsigiri Zimbabwe kuti idzokere musangano reCommonwealth, vachiti hurumende yavo iri kuisa vamwe vanhu pazvirango mushure mezvakaitwa nehurumende kuvanhu vakange vachiratidzira kusafara kwavo nekukwidzwa kwakaitwa mutengo wemafuta edzimotikari.
Our committee is probably aware that the process of rolling over the sanctions, the EU sanctions, has just come up, and the UK has been arguing that it is not yet time for us to allow those to expire.
Ndinovimba kuti committee inoona kuti nguva yekupamizira zvirango yasvika. United Kingdom yagara ichiti nguva yekubvisa zvirango haisati yasvika. Kana tikatarisa zvakaitika muZimbabwe masvondo maviri apfuura, tinoona kuti panotove nechikonzero chekuwedzera vamwe vanhu vari pasi pezvirango. Tanga tichinzwa kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanga vachiti vanhu vakaurawa nekurova vanhu vachasungwa, asi hapana chatati taona chichiitwa kuvanhu ivavo. Ndivo vamwe vanogona kutongerwa zvirango.
Amai Baldwin vaudza komiti iyi kuti mushure mukuurayiwa kwevanhu nekubatwa chibharo kwakaitwa mamwe madzimai vakataura nomumiriri weZimbabwe kuBritain pamwe chete nemakurukota eEuropean Union neAfrican Union anoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika.
The UK is one of the members of the Commonwealth. Clearly, it would have to be a unanimous decision by all 53 members. But
United Kingdom ndeimwe yenhengo dzeCommonwealth. Naizvozvo kudzoka kweZimbabwe muCommonwealth kunofanirwa kubvumidzwa nenhengo zhinji. Asi pari zvino United Kingdom haikwanisi kutsigira kudzoka kweZimbabwe. Nekuti zvatakaona zvichiitwa kuvanhu handizvo zvinofanirwa kuitwa nenhengo yeCommonwealth. Apa ndipo patinovimba kuti South Africa, Mozambique, Botswana neSouth Africa dzingabatsira.
Amai Baldwin vati Britain icharamba ichibatsira avo vari kunetseka vachiti pari zvino Britain iri kubatsira vana vanopfuura zviuru zvitatu pamwe nokutsigira nzvimbo dzine madzimai anoda upoteri kubva kuhurumende. Asi nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Ricky Mkonza, vanoti Britain yaita zvakanaka asi havana chokwadi kuti nyika dzeSADC dzichabatsira zvakadini.
Ndandofunga ndechekuti Britain yakuratidza kuti yapengenuka yakuchiona kuti aiwa yakanga yanyengedzwa kuti hurumende yava Mnangagwa, hurumende ine shanduko kune hurumende yava Mugabe. Asi zvakaitika masvondo maviri apfuura zvinenge zvakachivaratidzawo kuti aiwa makudo ndimamwe. Hapana kushanduka kwehurumende kwakaitika. Zvakangoitika kungobva kwava Mugabe nevamwe vashoma shoma, asi maitiro ndiwo ayo avagara vanga vasiri kuwirirana navo ndiwo aramba angoripa.
Chimwe chavataura zvekare amai Baldwin ndicho kuti pari zvino United Kingdom haichakwanisa kutsigira kudzoka kweZimbabwe musangano reCommonwealth. Munozviona sei?
Izvi zvinhu zvinofanira kubata hurumende yava Mnangagwa, nekuti vanga vachivimba kuti pasi rese richava nekuvapa mukana. Asi zvaakuitwa nehurumende yeBritain zvinoratidza kuti hapana ari kuda achada kuvapa mukana mumwezve, nekuti vakaratidza zvavari masvondo maviri apfuura. Saka zvinhu zvinofanira kubata hurumende yava Mnangagwa, nekuti zvavari kufamba vachiudza pasi rese kuti Zimbabwe is open for business, uye kuti vari kuda kuti vayanane zvakare nepasi rose, zvinenge zvisina kwazviri kuenda.
Nyanzvi mune zvematongero enyika vachidzidzisa paTshwane University of Technology kuSouth Africa, Dr. Rick Mkonza vachitaura vari kuSouth Africa kwekare. Tochimboenda kuna Marvelous Musanganya uye kuti tinzwe zviri musocial media.
Muchirongwa cheLet's Talk ngatikurukurei nhasi, tangatiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezvematongerwo enyika.
Mukoma Slapos Matamba ndini.
Taurai henyu, muri kupi mukoma?
Ndiri kuBotswana.
Ehe, taurai tinzwe pfungwa dzenyu.
Nhau yakaitika nezuro tanga tiri kuSouth Africa.
Ehe.
Zvino zvinorwadza kuti takasvika pachipatara zvakanaka,
ehe,
tikatambirwa zvakanaka nemasecurity nemapurisa, hatina kuita zvemhirizhonga, asi kuti tanga tichingora kwanga kuri kuimba nekuratidzira bedzi iri nyunyuto. Tarisa nyunyuto iri kuti munhu agone kuti adzokere kupi kwanga achifanira kuti andorapwa ari kunyika kwake, nekuti iye anoziva chimiro chiri mukati menyika. Kuvanhu vasina mari yekuuya kumuSouth Africa vaikwanisa vanorarama sei? Taparadza uori. Uori chaihwo ndo huri kutiuraya. Ngahuparare mukati menyika togona kusumuka tikaende mberi zvakanaka chaizvo. Aiwa, tinotenda sisi Marvelous.
Baba.
Zvakanaka.
Okay, baba.
Hello, makasimba here?
Aiwa, takasimba. Tiri kutaura nani?
Hawu, ndiChristopher Chapeyama. Patiri kuva, hai, zvakangooma nekuti hai.
Fuel aisha wani kwa shakari hanzi shuru kufamba sei.
Kukumeta ndesha kuti kubaibu paye tatangu zima praize mafiro haka kira.
Ehe.
Wazinji wani magara jizi wakungu neteja nekuti.
Tashika kubagumo ichirongwa chedu chanasi ini ndini tanono kawande ndiri mu Washington DC dichiti morara zvakanaka.
Kuizika tisenda baku VOA Ndebele.